is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 Manera nhasi uri musi wesvondo kurume 16 2014. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitei zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe inoenda pachinzvimbo chakadzikira zvachose munyaya dzekodzero dzevanhu. Vadare veparamende kubva kumapato ose vanopinda mumusangano wemazuva maviri wekuzeya Zim Asset. Asi nengo dzeMDCT dzinoti kupinda kwadzo mumusangano uyu hakureve kuti vatambira chirongwa cheZim Asset. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reWorld Justice Project rinoti Zimbabwe yakadzikira zvikuru munyaya dzekodzero dzevanhu. Mugwaro rakaburitswa nesangano iri richiongorora kutyorwa kwekodzero dzevanhu mugore ra2014, Zimbabwe inonzi iri pakati penyika nhatu dziri pasi pasi panyika makumi mapfumbamwe nepfumbamwe dzakatariswa nesangano iri. MuAfrica, Ghana neBotswana ndidzo dzinonzi dziri pamusoro mukuremekedza kodzero dzevanhu uye utongi hwejechetere. Mukuru wesangano iri vaAlex Pons vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ichiri pasi kwazvo munyaya dzekodzero dzevanhu. Sandra Nyaira weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadewa mavhinga kuti tinzwe upfungwa dzavo pagwaro iri.
Zviri pachena iyoyo igaro ziva kuti Zimbabwe yakasarira zvachose panyaya dzeutongi hwakanaka hwejechetere, zvakarewo panyaya dzekusimudzira kodzero dzevanhu. Izvi hazvina angabvunza. Chatinokurudzira ndechekuti munoona pane hukama hukuru pakati pezvematongerwo enyika nekurudziro yekodzero dzevanhu. KuZimbabwe hatisati tasvika ipapo panodiwa, saka hatikahadziki nezviri kubuda mugwaro iri.
Maonero enyu ndezvipi zvingaitwa kuti nyaya yeutongi hwejekerere muZimbabwe, iyo inonzi nechirungu rule of law, iyo yavari kutaura inge ichigadziriswa?
Chikuru chekutanga ndechekuti vanotungamira nyika vanofanira kutanga varega humbimbindoga hundingoveni hwekuti zvinhu zvinakire divi rimwe chete ravo chete, ndo panobva mudzi hwekusimudzira kodzero dzevanhu. Vakatanga kufungawo kuti vana veZimbabwe vakawanda kudarika vane zvitikinyani zvezanup f, ndo pekutanga. Vofungawo zvakare kuti chakanakira nyika ndechekuti munhu wese aenzaniswe pasi pemutemo, kwete kuti kana uchinge uri muzukuru wangana kana kuti mutupo wavo uri wakati unenge uchisumudzirwa uchinzi haubatwi nemutemo. Ndo panobva mviro dzenyonganyonga yekuti mbavha dzakawanda dzinenge dzava kutsvaga ukama nevematongerwo enyika kuti vasasungwa. Ndo chikuru. Saka zvikuru zvinofanira kuita muZimbabwe zviri pamukova wevatungamiri venyika, pamukova wava Mugabe nevavanoshanda navo, kuti vasandure zvinhu vachinje maitiro kuitira kuti vagozivawo kuti mitemo yenyika ngaishande zvakaringana, pasina kuti ava ndevezanu, ava ndeveMDC, ava ndevendonga, ava ndevendu.
Chii chinoita kuti nyika dzakaita seBotswana neGhana dzinge dzichinzi ndidzo dzega muAfrica dziri pamusorosoro panyaya dzekutarisa nyaya yemitemo uye kuishandisa kuvanhu vese jekerere?
Chimwe chikuru ndechekuti nyika yedzatinoona idzi seBotswana neGhana vakatendera kuti utungamiri hwenyika hausi ushe unonzi unofa uri mumaoko memunhu mumwe chete. Munoona kuti vanoita sarudzo dzavo mukati memapato avo nguva nenguva kuchuya vanhu vatsva.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadewa mavhinga vari parunare kuSouth Africa naSandra Nyaira weStudio 7. Mumiri webulawayo East mparamende vachimira MDCT Mzare Tawita Kumalo vaitarisirwa kusimuka munyika nezuro vakananga kuGeneva kuSwitzerland kumusangano wemazuva mana wekuzeya nezvechirwere cheshura matongo cheHIV AIDS. Mzare Kumalo avachangobva kudongwa semutevedzeri wemutungamiri weInternational Parliamentary Union Advisory Group on HIV AIDS vanoti iwo vachange vakamirira dunhu rekuchamhembe kweAfrica. Chimwe chikwata chevadare veparamende chichitungamirwa nemutauriri weparamende vaJacob Mdenda chiri kutarisirwawo kuenda kumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuro yataita naMzvare Kumalo vasati vasimuka parwendo rwavo urwu.
Ndiri kunanga kuGeneva, ndakasarudzwa kuitwa Vice President weInternational Parliamentary Union Advisory Group on HIV and AIDS. Ndakamirira SADC. Saka tukienda kuGeneva tonokurukura nenhau dzeAIDS kuti dziri kuteshekera zvakadi kana kuti zviri kuchinja, uyewo tofanira kuti todini kuti tibatsire neutachiona uhwu, tobatsirana sei nedzimwe nyika, sezvo inini ndine ndakamirira SADC.
Muri kusimuka muri vangani vari kunanga kumusangano?
Ndini ndoga ndiri mukomiti iyoyo ndichimirira SADC, asi kune full plenary IPU uchaenda vamiriri veparamende emuZimbabwe achisanganisa speaker wedu.
Tinoona kuti komiti yenyu yaane makore yaumbwa, zvii zvamungati yabatsirawo mukurwiswa kwechirwere cheHIV AIDS?
Zvati kutarisira isusu seadvisory board tiri kutarisa mitemo, uyewo kuti kana mishonga iri kusvika munyika here dzatinenge dziri mamembers eIPU, kana mishonga yacho yenge maARVs isingasviki totsvaga chikonzero, uyewo totsvaga nzira zvekuti tibatsirane yatinonzi nechirungu stock out, uyezve tuienda kunonzi maexchange programs kwatinoenda kune dzimwe nyika dzimwe dzacho dziri muSADC especially, kuti tione kuti vamiriri veparamende nyaya yeutachiona veAIDS vari kuibata sei.
Ava vanga vari mumiriri weBulawayo East Mzvare Tawita Kumalo vari paRunare vachitaura neStudio 7. Vadare vese kubva kumapato ari muparamende svondo rapera vakapinda mumusangano wemazuva maviri wekuzeya chirongwa chehurumende yeZANU-PF cheZim Asset. Mukokeri wenhengo dzeZANU-PF muparamende vaJoram Gumbo vanoti kunyange hazvo vaine maonero akasiyana nevamwe vavo vanobva kune mamwe mapato ezvematongerwo enyika, nhengo dzose dzakabatana dzisingatarisi kuti chirongwa ichi chakabva kubato ripi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Chokwadi kwamazuva maaviri apfuura aya, nhengo dzeparamende dzese vanga tiriko kuchikurukura maererano nyaya iro gwara rinonzi Zim Asset, yakava nguva yanga yakanaka zvikurusa kunhengo dzeparamende dzese takabatana. Uye takanga takasununguka zvikuru tichitaura savana veZimbabwe, takasununguka tichitaura maererano nyaya dzezvingaita kuti pamakore mashanu anotevera chii chatingatevedze zvingatibatsira kuti tione kuti nyika yedu ingaenda mberi ichiita zvibudirire zvinonakira vanhu vokwedu. Takataura tina vanhu vaiva vachitifundisa kana kuti vachitsanangura kunhengo dzeparamende zviri mukati mebhuku rerinonzi Zim Asset. Maministries akawanda akanga akamirirwa namaminista avo vachitaura pamusoro pezvinoitikara mumaministries avo. Ingati chakabuda chikuru ndechekuti samaMPs takaona kuti tine basa guru rekuita kuti zvinhu zvifambire mberi munyika medu.
Tinoona kuti bato reMDC rakanga richimbosvora chirongwa cheZim Asset ichi, asi tinonzwa kuti nhengo dzavo dzakapinda mumusangano uyu. Dzaipawo here pfungwa dzinovaka Zim Asset kana dzaisvoropodza?
Ndiona kutaura nchiti panyaya iyi takanga takabatana senhengo dzeparamende, hapana chandingambopata kushora kunze kwekutari kunze kuvana kunhengo dzedu dzekuMDC kuti takanga tichingoshanda tiri pamwe chete tichibvunza zvimwe chete tichida kuona kuti zvinotaurwa zvinotoropodza maitiro atinoita senhengo dzeparamende savana vemuZimbabwe nekurudziro yatinopiwa navanhu vachingati pachirungu vava neindependent eye vaiva vachimira vakasuduruka vakatarisa vari panze kuti takakutarisa isa vanhu vemuzimbabwe kuti chii chamunofunga kuti mungazviitira taizvigamuchira chese nhengo dzezanup f nhengo dzemdc tiramase nhengo dzeparamende hatina kunge takatarisana tichitira zvekuti uyu ndewepati iyi ndewepati iyi.
Ava vanga vari mukokeri wenhengo dzezanup f muparamende vajora mugumbo vari parunare nestudio 7. Tabatawo mukokeri wenhengo dzeparamende mudare dzemdct vainocent gonese. Ava vanoti kupinda kwenhengo dzavo mumusangano uyu hakureve kuti vatotambira chirongwa chezim asset.
Urongwa hwakahuripo hwanga huri hwekuti vadare vese zvavo chirongwa chinenge chichiitwa nekuti paane purogiramu yonzi zim asset. Saka kuri kungodaidzwa nhengo dzeparamende dzizive kuti zim asset iri kufamba sei. Kuchidaidzwa vanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vachinge vachizopawo maonero avo kuti ingagona kuti purogiramu igobudirira sei. Saka kudaidzwa kwakaitwa vadare kwanga kusiri kwekuti mapati ezvematenderwo enyika asi kuti idare reparamende rinenge richidzeya nyaya iyoyi iye kuti vadare vave nekunzwisisa kuti inombofamba sei.
Sevadare vebato remdct, kupinda kwamakaita mumusangano uyu kutambira here chirongwa kana kuti urongwa hwezimaset?
Hatingatauri chidaro bhozi nyaya iripo ndeyekuti sebato tinenge tichizoongorora kuti zvinhu izvi zviri kutiendesa kupi uyezve takagara tataura kuti chinonyanya kunetsa muzimbabwe kuti vanhu vanoda kuita zvekutaura vasingaiti zvekuzoita nemazvo zvinenge zvichida kuitwa. Chatakaona kuti muzimasi chinhu chinonyanya kunetsa chokuti tinotanga nemanepo kuti zvese zvimhingamupini zviri munyika muno zvinokonzereswa nechinhu chimwe chete havanenge vachitiwo masanctions asi vozosiya zvinhu zvanetsa zvakaita seuori zvakaita sekusanazotonga zvinhu zvakanaka nezvimwe zvakadaro. Saka kana munhu usingatambiri chokwadi zvinonetsa kuti uzogona kugadzirisa zvinetso zvatinenge tiinazvo munyika. Chechipiri chinogona kuti zvinhu zvisabudirira ndechekuti panenge pasina idi pasina kunazoda kuita zvinhu tingati pachirungu goodwill. Saka kana pasina political commitment kazhinji kacho hazvibudi.
Asi mune zvamungati makadzidza here kubva muchirongwa ichochi?
Zvipo tikakwanisa kuti tiise musoro pamwe chete nemwoyo wese zvinokwanisa kubudirira but zvinhu zvizoshayikwa kazhinji ndiyo political commitment yanyambotaura pekutanga.
Ava vanga vari mukokeri wenhengo dzemdc team paramende vainocent gonese vari parunare kwamutare nestudio 7. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america muwashington dc. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Blessing Zulu westudio 7 muchirongwa chaanotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo mungave muzimbabwe kanawo kunze kwenyika.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemumwe muteereri wedu westudio 7 anovawo munhu ari kuita nyaya dzekuimba nziyo dzechitendero ari kutotanga uye ane vechidiki vakati wandei vaanenge achishanda navo. Muhimbi wedu ari kutanga uyo ndiva Alphonse Chisadza. Tinokutambirai nemufaro pastudio 7 vachisadza. Vachisadza, muri kuti imi muri mutsva munhau dzekuimba idzi, mukatudzo kuti zviri kufamba sei pari zvino?
Matambudziko atinawo ndekuti tisati zvipamuwo nenyika. Takatanga kuvamba chikwata ichi muna 2010 asi tazokwana kubudisa damba redudza riro kutanga 2014 tichinge tabatanidza mari dzani ndindakatobatanidza mari dzekuti ndikwanise kutsipisa chikwata because vana vose vandoimba navo vamwe vari kuchikoro havana mari. Saka ndinicheti ndakatokwanisa kumanikidza nguva nemari yekuti ndisipise damba refu idzvai.
Damba refu renyu idzvai rinonzii?
Ishe ndinokutendai.
Rinenzi yongani?
Yaka nabuda 6 ya saka kubudisa 4 chete na kuti waiti chiki kwa wakati wakati marini shio mandoko nangu bati wati mbidi say 4 chete.
Ya iti kisiri wakupio?
Kune ime studio, ime mziki studio, irikuma singo mamchiki.
Imi muno imba amurugu nzimbo ipi?
Iki tine imba tiku great simba kupa nzimbo ipi great point ime mziki mamu. Asi tine wanta kuimbira tiku chiki AFM.
Mati imi mune nzimbo ina ziripa damba refu iri, ndi zipi nziyo izi?
Yoko tanga inenzi, isendi nekutenda hii, inete ura yake inenzi andibume, pa number 3 inenzi musiki wangu, ne pa number 4 inenzi mupendero. Kwa uya zime mpiri za kila kata uruma saati na uta zina usumbuda.
Pani kamweche tereka mungade kuti tenu uriraozi shoma?
Kwa hindi kutenerewe kwa kutweki inenzi isendi nekutenda hii. Isendi nekutenda hii, ne moyo wangu wese. Ifendi na kutenda ile moyo wangu wese. Ifendi na kunamata ne moyo wangu wese. Ifendi na kuhindira ne moyo wangu wese. Dine zira mune ndida, dini mandi chengeta. Dine zira mune ndida, dini mandi chengeta. Andu mama chanda nangu inda sabia peza mama wati.
Aiwa tinotenda tirikuona kuti aiwa chipo chiripo mati imi munoimba nevamwe vechidiki vangana ava
vechidiki vanokwanisa kutipisa navo apa takanga tiri 6 asi tikwata tinenge tinotoiswa kuma 20 takabata nzapoza vamwe vanotamba vamwe takasaya marekinda kustudio vandakwanisa kuenda navo vanga vari 6 asi tikwata tinotoiswa kuma 20 atinobata vandinobata navo
mati vari kuchikoro vari mumagredi api chaizvo uye munoita nyaya dzemumadzidzi nguvai
tinotowanza kuita nyaya dzemumhanzi ndowanza kuti vaya kuma 3 asi nekuti vamwe vachona vanenge vari chikoro vanozotozosvika kuma 4 5 6 papa havazogona kubata nguva izi vamwe vandinoita navo umwe wachona iko zvino wandaenda navo nemesitanzi yakati zobudisa apa wava student ticha kuburikidza nesaka zvakabatsirwa nechechi saka iko zvino ari kutikwa ari kure saka nitomuwana paholiday umwe wachona ndinoenda naye anovhoka musikana ari pacollege yekuita secretary saka anenge achida rubatsiro umwe wachona anga ari kuchikoro gore rapera akapasa zvakanaka haana mari yekuenda mberi yekuti aite kana imwe kosi yangaita akatogara akamenda kusouth notsvaka basa gore rapera nobva angozodzoka ati akurekodha nobva akwanisa kudzoka umwe wacho musikana wandinoimba naye ndingati ndiye ari pabasa anoseenza pane mukambani dzinochina museum ndiyekuti aripo vamwe vese vandiri kuita navo vandiri kuimba navo vadi vasina kutaura nemazita avo vari kuti vari pachikoro pari zvino kumafomu kubva kumafomu 1 fomu 2 kusvika pafomu 4
sei makafunga kuimba nevechidiki ava
nevechidiki ndakaona gore ra2010 pane imwe yatinoita kana tiri paefm inonzi inonzi matendes atendetifasta ndaangosvikirwawo nemukana wekuti ndinofanira kuimbirawo mari nobva ndangotaura kuna mufundisi wangu okutanga ndatoridza magitare nemuromo ndaya ndatoridza muteki nchimba masonga asi nekufamba kwenguva iko zvino hangu ndaane zvimainstrument yangozotanzwa kuenzwa muteki zvechingoti gudugudu zvoendisawo muteki machona ndakazoona kuti ndaindinevechidiki ndangatandii ndinoda kusimudzira vechidiki kuti kana vakwanisa kukonwa kuchikoro asi vane rimwe talenda bcause ndikona vanacho vanofarira music
aiwa tinokutendai mukoma Alphonse Chisadza nekupinda muchirongwa chedu manga makateerera muimbi ari kusimukira uye achiimbawo nevamwe vechidiki mukoma Alphonse Chisadza vanoimba vari kumasvingoko aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngatisanganei zvakare svondo rinouya anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa tinokutenda zvikuru Blessing nekutipa vaimbi vatsva vari kusimukirawo kuvana veZimbabwe. Tarisirai mimwe mitakunanzva ichaburwa nechikomana changa ichitaura naBlessing Zulu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe inoderera zvakanyanya munyaya dzekodzero dzevanhu. Vadare veparamende kubva kumapato ose vanopinda mumusangano wemazuva maviri vaizeya Zim Asset. Asi nhengo dzeMDCT dzinoti kupinda kwadzo mumusangano uyu hakurevi kuti dzinotambira chirongwa cheZim Asset. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anoti murare zvakanaka, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Sandra Nyaira.